Inini kuzvinonda kuvula wayo ndakabva ku USA muna November gore rapera 2022 saka ndakuvula wayo izvinizvi ukama produce yakuvula wayo takatangira ukama produce kuno ku America ku San Diego kuzvinizvi takuvula wayo manje saka tikurima kwese kuvula wayo neku San Diego.
Saka makatanga kurima rini kuvula wayo?
Takatanga kurima muna January ndikangoti after Christmas tangopfuura Christmas na December vatatanga muna January ndokufatatanga kurima kuvulawayo tirikungorima zvirimwa sezvatairima tiri kuAmerica horticulture fresh produce vana makerotsi chomoriya maonyeni maletisi zvese zvakangodaro daro tichiri kungowedzera sekufamba kwatiri kungoita nguva nenguva saka tinongoenda tichirimo zviri seasonal futi zvinoenderana nenguva.
Makatambirwa sei pamakasvika muvulawayo?
Tiri kutambirwa zvakanaka munzvimbo yevulawayo sekutaura kunoita zita redu ratoshandisa rekuti ukama. Ukama hanzi igasva unozadziswa nekupa. Saka muvulawayo takangosvika tichingoitawo ukama nevanhu muchipanana kudya muchifara ndo ukama wacho. Saka munzvimbo yevulawayo takasvikawo tikapinda tikatanga kutsvaga ukama ihwohwo nevanhu nemba totengesera mese ukama. Vanhu vakatitambira zvakanaka endi chinokonzeresa vajonga kuti ukama hwedu husimbaradzwe nevanhu ndekukunzira vanhu zvinhu zvakanaka. Tinoda kupa vanhu zvinhu zvisingaurayi vanhu. Ndiri munhu akanyanya kurerekera kuutano stereki saka ndorima zvinhu zvangu zvisina mafertilizer zvisinga spreiwe mushonga ndichida kupa vanhu vangu ndichida kuita ukama nevanhu hwakanakisa hune utano saka tinorima ukama. Mukatasa logo yangu inoti yakatonyorwa kunzi growing relationships. Hatingorimi chikafu chete tinotorima neukama hwacho hwakanaka. Tine huku tinoti futi huku dzedu hatipe futi kana mishonga tongotenga chicken feed yedu tatora chicken feed yedu tongosasa vana ginger negaliki chete muchikafu chehuku chedu huku dzedu dzinongobuda dzakadaro. Dzinenge dzafawo tinotorawo tichibikira zvinhu zvakaita sembwa tinochengeta imbwa zvichienda zvakadaro. Muupenyu unotoona kuti zvinhu zvongopindana zvakadaro usina kana mishonga waumboshandisa nekuti ndaona kuti muutano umu mishonga yatiuraya vanhu vari kuita zvirwere zvakawanda. Ndosaka muchiona zita rekuti ukama iri rakasimbisisa ndokusimba kwari ikoko pakurima kwedu.
Tinoona kuti muchiri kurima kuCalifornia muri kuzvikwanisa sei kuti kuCalifornia nekuvulawayo?
Tiri kuzvikwanisa pakuti kuCalifornia ndakasiya ndagadzirisa system yekuti vana ndio vakasara vachirima. Saka tinenge tichingotaudzana kuti rima iso ita iso inini kunonda kuita izvi nda kuita izvi tichingorima and tinongoda kungorima zvakafanana zvokutoti zvinenge zvichingopindirana pindirana. Saka kwane ukama San Diego California neukama Bulawayo Zimbabwe.
Saka zvirimwa zvenyu zviri kutambirwa sei
pa 6 months idzodzi dzatarima idzi? Aiwa nharaunda yakutiziwa endi vanhu vari kugashira chikafu chedu endi chandakatanga kuita nechekuti ndaitora miriwo yangu ndichipinda muordinary and ordinary person in the street munhu ari mustreet ndichivadzidzisa kuti aiwa mungangoone kunge muriwo uyu ungori muriwo muriwo une zvakawanda une ukama mukati wekuti toda kudya zvinhu zvine utano ndichivadzidzisa zvese izvozvo. Vanhu vakatanga kuzvigashira ndikatosangana nevamwe vaitoti isa nachomori yatanga tisasanzve.
Munozvipa sei nguva yekuti munge muchirima kwese kumusha nekuno kuCalifornia?
Iko zvino izvi ndinomboita 3 months ndiri kuCalifornia yanguva yesama saka kutaura kunoku nditori ne 1 week nda muCalifornia izvozvi nditori busy mumunda so nokuti kuri busy stereki kana yasama ndakatosiya ndadyara zvinhu kumba zvemuwindi endi ndichidzoka ndakutotanga undokohwa nekutanga kurimawo zvemusama zvichienda zvakadaro. Ndiwo ukama huripo paCalifornia neZimbabwe.
Totarisa nzvimbo yamuri kurima kumusha kuvulawayo yakakura sei uye zvii zvamuri kurima?
Purazi redu rekuvulawayo vakandemiri riri pa30 acres. Tiri kunze kwevulawayo mbijana vanoziva nzira inoenda kuGwanda tiri kudhuze nekuChipangari pachipangari wildlife orphanage ndo padhuze nepatiri tine 30 acres. Asi handisati ndatomborima kuenda kwese kuri ikoko ndofunga izvi ndauda kungokavha 2 acres badzi endi tiri kungoenda tichienda zvishoma zvishoma tichiwedzera zvinhu saka tichaona kuti zvinenge zvichizofamba sei kumberi uku kunyanya ipapa patichazotanga muna August takuisa masummer plants. Tinenge takukavha nzvimbo yakati kurei Saka tinenge tiri kungofamba tichiwedzera nekufamba kwatiri kuita.
Isho kuripi ramungasiyira vateereri pane ino nguva?
Vateereri vakateerera. Tinoziva kuti takawanda vanhu vari mudiaspora vanoda kudzokera kumusha, vanoda kunorosvika vachindotangawo izvozvo zvekurima zvizvi. Cellphone farming inoshanda basi kana wawana munhu akavimbika, ukawana munhu anoti anogona kubata basa sebasa rake, ane basa rake pamwoyo. Chandakaona kumusha ndechekuti vanhu vazhinji kumusha vanodzingirira mari, number one. Number two, munhu ari kumusha kuti umutsanangurire iwe zvauri kuda haakunzwisisi. Ndakaona a lot of resistance kuvanhu vekumba. Even uchivadzidzisa kuti aiwa uyaitiite so, uyaitirime tisina fertilizer, unoona munhu achitoona unge zviri very impossible. Saka pane kakungobatirira mupfungwa kekuti zvatinongonzi fertilizer asi fertilizer ichinotokudhurira. Saka karesistensi ikako kane vanhu vari kumba kanokuita kuti iwe kana uine vision yako isaonekwe ichibuda zvakanaka. Saka vanhu vari mudiaspora ndinoti kana muchida kuenda kumba kundorima, iwe ziva zvaunoda kuita. Haikona kurima ka hakuzwe kungoti ndada kurima, kungomuka uchindada kurima. Zvofanira kunge zvichito uchizvinzwa mumwongo kuti muropa rangu mukati mebhonzo kuti ndiri murimi, ndoda zvekurima. Kana une pashoni iyoyo yekurima, unosvika uchirima. Ini hazvinombonditorera nguva, nokuti ndakanga ndichiziva zvandiri kuda. Ndakangosvika kutsvaga nzvimbo dzangu kuti apa ndofamba ndichitsvaga drip tape, apa ndotsvaga chakati, apa ndotsvaga chakati, ndatokonekta mvura dzangu zvese, ndatopedza ndakutorima. Within 2 weeks ndandatoisa mbeu pasi. Within 3 months ndasvika kumba, ndakutotanga kutokohwa. Nondiva ndichiziva zvandinoda, ndinoziva zvandinenge ndichida kuita. Saka kana uchida kurima uri kudiaspora, iwa on the ground undozvionera ivhu rako, undozvionera zvinhu zvako, wotsvaga vanhu vako. But kazhinji kacho pane lot of resistance. Ndakatomboitawo challenge, ndoda kutaurira vateereri challenge yandakaita. Ndakati ndichida kuenda kumusha muna November, ndokubva ndati rimai, ndobva varima. Tenga madrip tape, kutenga zvese. Ndikati ndisiwewo makabheji 25,000, ndobva aiswa makabheji 25,000. Ndobva ndaudza agronomist wandiri kushanda naye, ndikuda zvakati zvakati zvakati, handidi mishonga, handidi chakati, itai sososo. Hapana chakabuda, hama dzangu, hapana chakabuda. Agronomist akandileta down iye, akati hanzi, mamusingateereri zvandotaura, but at the end of the day, ndakaona tanganika resistance kekuti anoda kuita nefertilizer zvaanoda iye. Obva watanzi kabheji yacho tori dariri hombe. Aiwa, hatisi kuda kabheji hombe kuwana, ndikuda kabheji reutano kuwana. Changosara badzi ndio chekungoti tione kuti nzira dzedu dzekuti tingaregister sei kuti tinyatsonzi organic ndobatsipasara. Asi kurima zviri kutifambira, ndinotenda hangu. Ndinoenda vateereri vamwe vachabatikana vachidzidzawo vachionawo kuti kumusha vangaite sei. Asi above all, home is best.